This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateriri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 16, 2014. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tinokwanisa kuvanyara dzisarudzo dzinokwanisa kuva nyaya dzavavengi vachipindira hazvizikamwe zvinokwanisika kuitika izvozvo. But sure as a revolutionary party tine experience dzakati kure. Zvinhu zvakadai zvinogadzigwa ende tichazviona zvichigadzigwa patinoenda kucongress kwacho nao.
ZANU PF yopuma vavengi vaisiri kudoma uroi panyaya yekunetsana kuri kuitika mubato iri.
Izvozvo zvinogona kuitika, asiwo zvinogona kuti kurega kuitika nekuti kurwisana kuri mubato iri mukatarira nhoroondo yaro. Kurwisana pane makakata mamwe akatoti kurei kudarika aripo akamboitika, vanhu vachitopurayana vachiita hondo chaiyo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoti kunetsana muZANU PF ratova garo ziva. Musangano weSADC Summit wotanga mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato reZANU PF Varigari Gumbo vanoti pane vamwe vari kunze kwebato vanogona kunge vari kuda kukonzera kunetsana mubato iri. Mashoko aya anotevera kukandirana makobvu nematete evanhu vanonzi vanotsigira mutedzeri wemutungamiri wenyika Mai Joyce Mujuru nevamwe vanonzi vanotsigira gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa. Asi vaviri ava vanosimboramba kuti vane zvikwata zvavari kutungamira mubato reZANU PF. Nezuro, sangano remadzimai reWomen's League rakadoma amai Grace Mugabe kuti vave mutungamiri waro mushure mekunge muzvare opa muchinguri vasiya basa iri vachiti amai Mugabe ndivo vachaunza kubatana mubato. Politburo yebato iri ndiyo yamirirwa kuti itambire kana kuramba amai Mugabe. Women's League inonzi yakabudawo nechisungo chekuti vaMugabe ndivo vachatungamirira bato musarudzo dza2018. Tabata mutauriri weZANU PF Varugare Gumbo tikavabvunza nezvekunetsana kuri mubato ravo.
Hai, hakuna chinhu chakadaro. Musangano une mitemo namaitiro avo. Vamwe vanongorotavo vachingovhumukavo vanoita havo, basi musangano une gwara unoziva zvauri kuita. Handivoni chinhu chichikuvadza musangano zvakakura nekuti vanhu vanoziva zvavari kuita.
Chii chingave chiri kukonzera idzi nyaya dzesarudzo here?
Tinokwanisa kuva nyaya dzesarudzo dzinokwanisa kuva nyaya dzavavengi vachipindira hazvizikamwe zvinokwanisika kuitika izvozvo. But sure as a revolutionary party tine experience yakati kure. Zvinhu zvakadai zvinogadzigwa ende tichazviona zvichigadzigwa patinoenda kucongress kwacho nao.
Mutauriri weZANU PF Varugare Gumbo vari parunare muHarare. Zvichakadaro, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaNST Mudzengi vanotungamira sangano reMedia Center vanoti kunetsana muZANU PF igaro ziva.
Kunetsana kuri kuita muZANU PF hazvichangozoitika nekuti vamugabe vachavashandisa simba ravo kuti vanyaradze kunetsana kuri kuitika ikoko.
Asi zvinopera here?
Handifungi kuti zvingapera. Nokuti mukatarira bato reZANU PF ibato ragara rakavumbwa, ibato raingova nemakakatanwa, ndovavamiro vavo ivovo.
Vamwe vari kuti kwataa kuenda kwaakuratidza kuti rinogona kupedzisira rapatsanuka nepakati, tichitarisawo kuti vaMugabe munhu akwegura havangatarisirwi kuti vangarambe vachingotonga bato kwemakore akawanda. Munoona sei nyaya iyoyo?
Izvozvo zvinogona kuitika, asiwo zvinogona futi kurega kuitika nekuti kurwisana kuri mubato iri mukatarira nhoroondo yaro. Kurwisana pane makakata mamwe akatoti kurei kudarika aripo akamboitika, vanhu vachitopurayana vachiita hondo chaiyo. asi bato rakaramba tinderera mberi saka zvinogona kuramba zviitika.
Tichitarisa zvaitika kusvika pari zvino iko kunetsana kunonzi kunoitika pakati pevanotsigira vamunangagwa nevanotsigira amai mujuru. Ndevapi vamungati vanenge vari kubudirira?
Zvinotinetsei nokuti mukatarira nhoroondo kuti inongoratidza kuti pane rimwe boka racho rinomboita serakunda pobva podai podai. Zvinotinetsei kuti tinatotarira.
Mutedzeri avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaNC Mudzengi vari parunare muHarare. Musangano weSADC Summit uri kutanga mangwana kuVictoria Falls apo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanenge votora chigaro chasachigaro weSADC kwegore rimwe chete. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rekukurudzira mashandiro akanaka uyezve nyaya yekuti zviwanikwa zvikwenenzverwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaChris Mutsvangwa tikavabvunza kuti nyika yagadzirira here musangano uyu.
Tine nhadziriro yakakwana tinoda kuvaratidza vemusadha kuti tiri kufara kuti hama vavakidzani vedu vauya kunyika yedu yeZimbabwe zvakare.
Asi vamwe vamutsvangwa vari kuti aiwa Zimbabwe haingahanzi ingatungamire SADC zvine mutsindo kwegore rinotevera nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi uyezve matongerwo enyika muZimbabwe macho.
Izvo hatingazvitedze. Pane vanhu vakangogara vakangoti Zimbabwe ikangoona chaibata yongonzi naye tasva tasva chaibata nayo nayo puta puta. Isu tinoda kuvaratidza kuti tinozvigona. Isu veZimbabwe tinoda SADC, tinoyananisana zvakanaka neshamwari dzedu dzemuSADC, ndosaka dzakamira nesu. Saka ipapa ticharatidza unyanzvi husina kumboonekwa huchashamisa even vaivaya vanoda vanhunzva tunzva nevavengi vanongofunga kuti Zimbabwe ikange yangobata chaibata ngatingoti puta puta nayo. Tapedza nguva iyoyo taakuwirana nenyika dzakawanda, tiroda hukama nedzese even veEU vataa tichivanetsana navo. Tiri kuda kuti vati vaite ukama hwakanaka navo. Amerikawo inongoramba ine kagodogodo neZimbabwe nezigera yayo. Daita tiri kuinamata kuti sekutaura kwakaita President Obama vachitaura nyaya yeZimbabwe pasamiti yavo yaya kune mukomana mudiki uyawo Chingonzo. Tinoda kuti America iwane mukana wokuti tinzwane neZimbabwe. Isu hatina nyika yatoda kuvengana nayo, toda kuyananisana nenyika dzose dzepasi rino.
Mutedzeri wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaChris Mutsvangwa vari parunare muVictoria Falls. Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi tiri kutaura nezvekirinika iri kuitwa paMusami Mission apo veruzhinji vari kubatsirwa mukugadzirisa maziso nezvimwewo zvingange zviri kuvanetsa mumaziso avo. Tiri kutarisa chirongwa ichi chakanyanyonangana nemadzimai vechidiki nevechikuru kunyangwe zvazvo chiri kubatsira vanhu vese. Taita rombo rakanaka kunge tiina Mai Chipo Dube avo vanodzidzisa munharaunda iyi uyezve vakawana mukana wokuenda pachirongwa ichi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Mai Chipo Dube.
Tinokuchingamidzai vatenderi. Ini ndodzidzisa kwaChemondoro Primary.
Kliniki yakaitirwa kupi muchitarisa nekwamunodzidzisa?
Ndingati inini kubva pandinodzidzisira kusvika ipapo i50 cents kuenda ipapo nemarisi.
Mai Dube, mungatitsananguro tiri kunzwa kuti muri mumwe wemadzimai akaenda pachirongwa chekunogadzirwa maziso kuMusami Mission. Zvakafamba sei?
Ndakanga ndisingatozivi kuti nditori nerimwe dambudziko rokuti pamwe ndaitarisa kudai ndaite sekuvharati maziso kudai tichi. Saka ndai ndisingazivi kuti ipapo handitonyatsotoona. Pandakanzwawo neprogiramu iyoyi ndobva ndaendako. Paipindwawo nemanumbers kubva ndawanawo mukana wokuti ndipinde mukati.
Mai Dube, makabatwa sei pamakasvika paklinika apa makakwanisa kunyatsopiwa here ruzivo rwekuti zvii zvanga zvichaitika?
Ii ndakabatwa zvakanaka, vanotambira vanhu zvakanaka zvisingatomboiti. Chekutanga takanyorwa manamba patazopuwa mafomu ekuti munobvunzwa kuti une makore mangani chichii nezvimwe zvakangodaro darowo zvavaibvunzawo vachibva vanyora. Chechipiri taidonhedzerwa mushonga maziko. Tisati tatopinda mukati unotanga kuverenga. Vana vakasiyana siyana, vamwe vakadzika, vamwe vakatarisa kusaidhi. Saka pane malaini mahombe nemariki. Saka iwo unenge uchiverenga uchiita nemasaini. Pavanenge vachinongedza iwo unenge uchiratidza neruoko rwako kana rakatarisa mudenga unoratidza nemaoko ako kuti zvakatarisa mudenga kusaidhi. Woratidzawo kuti kusaidhi ripi kana zvakatarisa pasi uchingodaro. Paya paunenge vazoona vachinongedza usingaoni. Nekuti handisi kuona.
Imi pamakatariswa makaudzwa kuti chii chaizvo changa chiri kukunetsai?
Vanotonyatsoita one by one vachitarisa ziso rimwe narimwe, rimwe racho vakavhara. Mukabvapo moenda pane umwe mushini kuti iwewe unoisa chirebvu chako wovhura maziso. Vanotarisa futi ziso rimwe chete at a time chekuti iwewe unofanira kuramba wakasvinura. Wozobva ipapo woenda pane umwe mutsetse. Mutsetse uyu masvika kupfekedzwa magirazi. Vachichinja vachiisa zvimagirazi zvakasiyana siyana muchiverengeswa. Sezvamamboita zviya pakutanga nevachingochinja vachiona reunofita. Kubva maenda pane mumwe mutsetse wokupedzisira. Ipapo vanenge vechiti vanofanira kuva nemareading glasses vanotaurirwa kana kuti vanofanira kuva netu vobva vataurirwa ipapo. Panozouya vano makadzi enyu vokusiyira imarisiti anenge ane manambers. Vozodainzira masitaini, mozopfekedzwa magirazi, mozokuverengesai futi.
Zvii zvamungade kukurudzirawo mamwe madzimai akateerera angange aine dambudziko irori remaziso kuti vaite?
Ndinotokurudzira vamwe madzimai ngavaende nekuti vanobatsira. Vane mishini inonyatsoongorora. Tinotarisira kuti dai Mwari vatibatsira gore rinouya vatoextenda mazuva nokuti vamwe vanhu vatodzoka nokuti papakawandiwa. Asi ndaona kuti izeni ndatobetsereka nekuti pandauya ndatomboedza kuti ndiverenge ndikaona kuti saka ndaine dambudziko iri. Saka ndakutonyatsoona, kutonyatsoverenga, kutopinda mbachero wese. Inini somunhu womurayiridzi zvaito ndireta manheru kuti ndimake mabhuku. Saka ndakutoona kuti izvezvi ndakutonyatsonaka zvisina kana problem. Saka ndinotenda hurumende yakabvumira vanhu ava kuti vauye kuti vatibatsire.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai Mai Chipo Dube kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu mungave muZimbabwe kana kunze kwenyika. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa danho rinonzi ratorwa nehurumende rekubvumidza vananyanduri vanobva kunze kwenyika kuti vange vachiuya munyika kuzotandadza vasina magwaro anobva kumapurisa emunyika dzavo kana kuti police clearance. Muhurukuro yedu tine mukuru wesangano reNational Arts Council of Zimbabwe vaElvis Mari. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMari.
Tinofara zvikuru vaJonga, makadini wakanemi.
Aiwa, tiri vapenyu vaMari. Tati, nhasi tikubatei tinzwe nezvedanho rinonzi rakawiriranwa pakati pesangano renyu reNational Arts Council of Zimbabwe neboka reImmigration pamusoro pavananyanduri vanenge vachitarisirwa kuuya kunotandadza zvizvarwa zveZimbabwe. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Ndinotenda zvikuru vakanemi. Takatenderana neImmigration kuti izvo vanofanirwa kunge vatitireisira seindastri ichiri kungoyedza kuti tiisimudzire. Saka nokuzoonawo mapromota edu vanoita zvemabasa iwayo vakauyawo vachitipawo maonera avo, tikaenda okunere immigration vakatipawo maonero avo tikatizogara pasi tose immigration nesu totarira kuti ndezvipi zvingaitwa kuti tigute mapazi ose saka takachizotenderana navo vaitawo maconsultations avo kuti pari zvino zvinombobvira kuti vaunze pasina kodzero yekuti vatsvake mwadhi inobva kumapurisa kunyika dzaanenge achibva saka tinotenda nedanho ratasvika iroro kuti tiri kungotendera kuti vanoita mabasa edu iwayo varambe vachiita mabasa vaine zvibingamidzo zvishoma.
Makateerera kuchirongwa Our Lives upenyu hwedu. Kana paine zvamunoda kuti tikurukure muchirongwa chino tizivisei nekututumira tsambambozha kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kutumira matext message panhamba inoti 001-202-465-0318. Todzoka kwamuri vaamari. Iro danho ratorwa irori rekuti vange vachiuya vasina ncwadhi idzodzo kana tsamba dzavanga vachitariswa kunge vainadzo, hazvizononotsa here urongwa hwekuti vananyanduri vavanana Gwenyambira vange vachizopiwa mukana wekupinda muZimbabwe?
Isusu tinotarisira kuti vanoita zvokupromota vatambi vavavo muno muZimbabwe, vanoita zvemagitare, zvemafirimu, zvedhanzi nezvimwe zvakadero, tinoda kuti vatipe mavhiki masere kuti kana vatipa mwadhi dzavo nezvavanoda kuita pachine nguva inoita vhiki sere, zvinotipa mukana wokuti mapepa ose afambe pasina kana munhu anorandidzwa. Ndingatoti chakakonzeresawo zvakare kuti pave nedambudziko ratakambomira naro neveimigration inyaya yekuti vanhu vaikwanisa kuti vachiunza munhu wavo vanouya sanhasi vachida kuti musi wemugovera vaunze munhu iyeye, kureva kuti panenge paine mazuva maviri kuti paitwe basa rose iroro kuona kuti munhu akaita sei, zvakadini zvakadini, nemazviza nemawork permit, panga pasina mukana. Saka kana vanhu vachingotevedzera nguva dzavakapiwa nemumagwaro edu, hapambopi pakaita dambudziko, nokuti takatarira nyaya yose iyoyo neveimmigration vakataurawo neveinterpol vakatitaurira kuti vagutikana kuti kana vanhu vachitevedza nguva dzatakatenderana navo vanounza vanhu ivava, hapambopi pakaita dambudziko.
Ko dzimwe nyika dzinobatawo sei vaimbi vanenge vachibvawo muZimbabwe vachiendawo kunyika idzi kunoitawo mitambo ikoko?
Isu kuziva kwatinoita nyika dzese dzinongoita zvimwe chete, nokuti tinoita kuti pamwe isusu kana tikadanwa kuenda kuMozambique tisaziva kuti chii chiri kuitika ikoko, kuda kwokuti vanoita mabasa iwayo kunyika idzodzo vanoaita nemazvo. Dambudziko redu romuZimbabwe nderekuti mapromota edu mazhinji anoda kuita zvinhu zvavo kwasara mazuva matatu, ndo zvinokonzeresa madambudziko atinawo.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu, uye tinokutendai vamari nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Vana veZimbabwe, onekai zvenyu vateereri.
Tinokuonekai vateereri, kunyanya vanoita mabasa emaarts.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reNational Arts Council of Zimbabwe vaElvis Mari muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya, ndikusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Zvikuru ndinonzi Freeman from Zimbabwe aka Dance Doctor, makateerera kustudio 7.
ako kambo famba na voku vakuna Shinzo Manta patasuka kumagumo echirongwa chedu sezongwa diapera regaiti kusiei maoko a Gibbs Dube.